Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi, uri musi wesvondo, chikumi 6, 2021. Makateerera ku Studio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti yezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere cheCOVID-19 munyika. Magweta enengo dzeMDC dzakawanikwa dzisina mhosva yekuuraya mupurisa mushure mekugara mujeri kwemakore akawanda. Anoti pane mukana wekuti nengo idzi dzichaendesa mamwe makuru kota kumatare kuti dziripwe. Mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda vanoti munyori mukuru wematare ndiye achataura kuti nengo dzakadzingwa mudare dzinosanganisira vatendai biti veMDC Alliance dzodzoswa here sezvakataurwa nedare repamusoro. Asi veMDC Alliance vari kushora danho ravamudenda iri. Tichakupai zvabuda mumitambo yechibuku Super Cup yatambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere cheCOVID-19 munyika zvasiya vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira gore rapera vachiri chiuru chimwe chete nemazana matanhatu nevashanu kana kuti 1605. Vanhu makumi maviri nevana vakabatwa nechirwere ichi nezuro zvasiya vabatwa nacho vave zviuru makumi matatu nepfumbamwe zvine zana nemakumi matanhatu nevasere kana kuti 39,168. Vanhu vasere vakapora kubva kuchirwere chine zuro wakare zvasiyawo vapora vave zviuru makumi matatu nematanhatu zvine mazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nevasere kana kuti 36,698. Vanhu vachiri kurwara nyika yose mazana masere nemakumi matanhatu nevashanu kana kuti 865. Hurumende inoti vanhu vanodarika mirioni imwe chete vabayiwa nhomba yeCOVID-19 uye ine urongwa hwekubaya vanhu mamirioni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana nhomba iyi kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira zvakanyanya. Zvichakadaro nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Enoch Maida vanoti vanhu havafaniri kurivara nekuti chirwere ichi chinogona kudzoka zvine mutsindo zvakare.
Kutoputika putika kwechirwere icho chimunzvimbo dzakasiyana siyana ndizvo zvinoratidza kuti utachiona hweCOVID-19 tichinaho kwenguva hatisati tasvika paya pokuti titi haa nokuda kwokuti dzimwe nhambo mafigiri edu kana manhamba yavanhu vari kunzi vabatwa neutachiona hweCOVID-19 pazuva kana kuti vazosvika pakurasikirwa noupenyu pazuva mafigiri aya ari kudzika chose kana kuti ari pasi pasi mazuva ano vanhu vovarayirwa vachiti haa ndofunga utachiona uhwo hwaakupera mukubata kwahuri kuita vanhu aiwa kwete.
Sei muchidaro?
Nokuda kwokuti tinotoona kuti dzimwe nhambo ndizvo zvinoitika izvo zvokuti tinowana panoputika tichiwana vanhu vakawanda vabatwa nahwo panzvimbo imwe chete. Zvinongoratidza kuti sevanhu tinofanira kuramba titakangwarira chose kuti utachiona huchipo, utachiona hunokwanisa kupararira nesu kana mukufamba-famba kwatinenge tichiita kana tisina nyangwe kuita zviya zvakafanira kuti tizvidzivirire.
Ndezvipi izvi?
Iyo hurudziro iripo ndeyekuti ngatingorega kufamba kusina tsarukano tichiinda kunzvimbo dzakasiyana-siyana zvikuru tisina kupfeka mamaski sezvinotarisirwa, tisina kuti tinogeza maoko edu nesipo, tichifanira kuti tisanitaize zvakare uye kuti tisangoungana zvisina tarisiro uye zvisina faniro zvikuru tichidarikidza manhamba aya akatarwa.
Kungo ungana kuno kondira matambudziko akaita sei?
Munhu umwe chete anokwanisa kunguva anobatwa neutachiona akasvika pana vamwe akakonzera kupararira kweutachiona ihwohwo uchibata vamwe vanhu vakasiyana. Muchatoona kuti kunzvimbo kunonzi kwaputika chirwere ichi kana utachionawo ndepaya pokuti vanhu vanokwanisa kunge vachiungana kuda nokuda kwezvedzidzo, kuda nokuda kwokuti kwasvika vamwe vanhu vabva kune dzimwe nzvimbo, pakavaneka nekuungana kwanga nyangwe kunodarika kwakatarwa kana kuti vanhu vasina kunyatsa kuzvidzivirira zvakakwana. Saka zvakakosha kuti vanhu vasavarairwa, zvakakosha kuti vanhu varambe vachipfeka mamaski, vachisanitaiza, vachiita physical social distancing, vachigeza maoko avo nesipo, uye kuti vabayiwe nhomba yeCOVID-19 iyoyo sezvinokurudzirwa. Zvose izvozvo zvakakosha.
Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Enoch Maida vaimbova mukuru wechipatara cheChitungwiza vachitaura vari parunare muHarare. Kunyangwe hazvo muna kubvumbi dare repamusoro reHigh Court rakati kudzingwa mudare reparamende kwemutedzeri wemutungamiri weMDC Alliance vatendai biti avo vanomirira Harare East nevamwe vavo vashanu kwaisava pamutemo, vatanhatu ava havasati vadzokera kunomiririra vakavasarudza sezvo kunetsana kuri kuenderera mberi pakati pavo nemutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda. VaMudenda vaudza Studio 7 kuti titaure nemunyori mukuru wematare kana kuti Registrar of the High Court vaDonald Ndrowei avo tisina kukwanisa kubata. Vakadzingwa mudare reparamende pamwe navabiti munakurume vanoti vaWilliams Madzimure, Kambuzuma, vaSettlement Chikwinya, Mbizo, vaUkakapulu, Nkulumane, vaSichelesile, Mushangu wekupumula, uye vaRegai Tsunga wekumutasa South. VaMudenda vakavadzinga vachiti vainge vanyorerwa tsamba navaBenjamin Rukanda vaizviti ndivo munyori mukuru webato rePDP. Asi dare repamusoro rakapa mutongo wekuti vaRukanda vainge vasina simba rekuvadzinga sezvo vainge vasiri nhengo yebato ravabiti. Nhengo dzedare reparamende dzeMDC Alliance dzinosvika 40 nevasere, makanzura 70, vakadzingwa neMDCT inotungamirwa navaDouglas Monzora vachinzi vainge vabuda mubato. Izvi zvasiya vakawanda vasina vanovamiririra sezvo painewo dzimwe nhengo dzakashaya. Asi sarudzo dzakamiswa gore rapera nehurumende ichiti ikurwisa chirwere cheCOVID-19 kunyange hazvo nyika dzakawanda muAfrica dziri kuita sarudzo. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutauriri wavabiti nevamwe vavo panyaya iyi uye vari gweta zvakare vaJacob Mafume.
Chinoshamisa ndechekuti vaMudenda vanovairo gweta rakapikira kunge richitevedzera mutemo weZimbabwe, asi ivo vari kupuhwa makot order vachiignowa, vari kupuhwa makot order vasingamatevedzeri. Tichange tichiona kuti totora matando
nechikonzero chei
vanhu vakadai vanenge vari in contempt of court. Vanhu vakadai vanhu vanofanirwa kunge vari siri fit and proper kuti vave malegal practitioner. Mutemo uri kutaura kuti order yekuhigh court iri kutaura kuti tererai vachikwinya, ivo voti endai munotaura naregistrar. Mungataura naregistrar haizi contempt of court here kana obstruction of justice, unotaura naregistrar kuti kudii panyaya iri pachena kudaro.
Pane zuva here ramatara rekuti muchapikisa zviri kuitwa navaMudenda izvi kana kuti kuenda kumatare?
Matanho ari kutorwa ekuti vaindise mukuru weparamende kukoti nenyaya dzecontempt nenyaya dzekusada kutevedzera mutemo. Kana zvinhu zvichidzvanyirira opposition vanozviita usiku, kana zvinhu zvichibetsera opposition havana kana chavanoita. Ungaita mutemo wokuita saraude
munorevei apa?
Kuti paunenge uchiwirirana nawo ndo paunomutevedzera, pausingawirirani nawo haumutevedzeri. Vanhu vanonyadzisa, vanhu vasingafaniri kunge vari muzvinzvimbo zvavari izvi nekuda kwekusava nehunhu hunotarisirwa pane vanhu vane zvinzvimbo izvozvo. Zvisinei, achadhonzwa kumatare kuti auya achipindura kuti sei asiri kuda kuteedzera mutemo.
Nengo MDC Alliance va Jacob Mafume vari parunare muHarare. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu amai Beatrice Mutetwa avo vakamirirawo nhengo dzeMDC dzakatongerwa kugara mujeri kwemakore makumi maviri vaLast Mainge Hama navatungamirai Madzokere vanoti vachataura nevatori venhau mangwana kuti votora matano api kuhurumende nekuvakanda mujeri zvisiri pamutemo vachipomerwa mhosva yekuponda mupurisa vaPetros Mutedza paGlenview 3 Shopping Center muna 2011. VaMainge Hama navaMadzokere namuzvare Yvonne Musarurwa vakazobatwa nemhosva yekuponda nemutongi wedare repamusoro vachine mbiri bhunu muna 2016 ndokuendeswa kujeri rechikurubhi Maximum Prison. Asi mutongi wedare repamusoro soro amairita Makarau vakazoti nemusi wechina vaviri ava havana mhosva zvakapa kuti vabva vaburitswa muusungwa. Muzvare Musarurwa vainge vaburitswa muusungwa muna 2018 mushure mekupiwa ruregerero nemutungamiri wenyika pakaburitswawo vamwe vasungwa. Asi mumwe ainge anziwo ainge aine mhosva muzvare Rebecca Mafukeni vakashaya vari mutirongo vakamirira kutongwa. Vana ava vaive pachikwata chevechidiki veMDC makumi maviri nevapfumbamwe vakasungwa muna 2011 vachipomerwa mhosva yekutema nematombo Inspector Mutedza vachibva vashaya. Vazhinji vainge vasungwa ava vakabva vasunungurwa kunze kwevana ava chete. Gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe vari kugarawo vachiendeswa kumatare nemhosva dzekutyorwa kunenge kwaitwa mutemo nemapurisa. Mwedzi wapera vakazembe vakapotsa vakandwa mujeri mushure mekunonoka kubhadhara mari inodarika zviuru zana negumi nemakumi mapfumbamwe nemapfumbamwe nemazana mashanu kana kuti RTGS 199,500 kuna vaSimon Mandoza mumwe mudzidzi wekugweru ainge arohwa nemapurisa muHarare akangozvimirira hake muguta. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuna vakazembe negurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi sezvo vanga vasati vapindura mibvunzo yatavatumira tisati taenda pamhepo. Asi mukuzeya nyaya iyi tabata vakumbirai Mafunda mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights yakashanda namai Mutetwa navaCharles Kwaramba panyaya yenhengo dzeMDC idzi.
Mangwana musi wemuvhuro pamaofisi eZimbabwe Lawyers for Human Rights pandova pamagwetawo sisi Beatrice Mutetwa namukoma Charles Kwaramba vanenge vachizotaura nevatapi wendau vamainge amanango varipo mukoma Madzokera vanenge varipo ndopatishanzwa mangwana nemagwetawo kuti matwanho api avari kutora vachinge varayirwa nemaclients avo vanova vaviri ava. Saka tichaziva mangwana kuti gwara riri kutorwa kana kuti nyaya ichiri kufambiswa sei. Zvinhu zvatinotarisira kuti zvichange zvichibuda pamedia briefing kana pachataurwa navo nevatapiwo navo mangwana.
Takawanda here nyaya dzevanhu vari kuenda kumatare vachida kuripwa mushure mekunge vachikorerwa kodzero dzavo nemapurisa kana makurukota ehurumende?
Tine nyaya dzaiitwa nemagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights dzakati wandei zvikuru. Munoziva nyaya yasisi Justina Mukoko pavakasungwa pavakaabductwa 2008 paya. Vakazoona kupera kwakaita nyaya vakatomirirwa naivo mai Mutetwa ava kutosuwa nenyaya yekuti vaiti kodzero dzavo dzanga dzachorwa. Vakasuwa vakatopiwa compensation yavo makore apfuura apa. Hadzisi dzodzega, mukatoona nyaya dzabot chairperson wedu vana vaMordecai Mahlangu wakambosungwa 2009 wachimirira Michael Richman wakazoonekwa kunze nyaya yavo yokakawina nyaya yavo wakasuwa zvakare. Wakatosuwa waimbova prosecutor wedu general vana vavatomana nemapurisa vakatobhadharwa mari dzavo materedo akatodzinzwa nyaya idzodzi. Havasovega Gogo Chinyerere wamunoziva wokumborokurohwa pamademonstration yaitwa makore apfuura vakasuwawo vakatonziwa kombanze kuti
ko pane vakasungwawo namadzokere navamainge hama pane vakatoenda here kumatare vachida kuripwa?
Sisi sinti ya manjora noa kasungwa pangwepo na mkoma mazokera wana na maenga ama na 2011 kama mchaziwa wakato suwa wunenyai kepa wakazo ni kwa sina moso wakato suwa wakamiru wanana sisi Fiona Ailifwe kusipabulo ya sume raisi mbuka wodi jakato ya tine wangwe ma crescent cases masondo afura hapa mapurisa trutona shitoti nyori na tamba kumagwete ya dukute tango mirira ya wenonzi mchurungu treasury concurrence kana kutikupi wa mfumo ne minister of finance kuti bada yukutuwa bada resaka zini zurukwe itika hizo zizi ndozo zurukwe itwa ne wakumana na wasikana wezi mbabulo ya swimera hizi trukuzi itia hizi tine donzore kuti kodzero wanu dzisadi ndisachorwe wanochora kodzero wanu tukuzvitira kuti wadzidze chidzidzo kuti hazvina kunaka
vakumbira mafunda mutaurire weZimbabwe Lawyers for Human Rights vanga vari parunare muHarare. Muprofita TB Joshua wekuNigeria uya nemukurumbira pasi rose anonzi akashaya nezuro ave nemakore makumi mashanu nemanomwe. Mashoko ekereke yavo ari padande mutande reFacebook anoti Prophet TB Joshua vakashaya vachiita basa ramwari mushure mekutungamira munamato asi hapana kutaurwa kuti vakafanei. Prophet TB Joshua vakaberekwa musi wa12 chikumi 1963 uye vaitungamira kereke inonzi Synagogue Church of Four Nations yaive nemukurumbira pasi rose. Nepenyuro dzakaita CVOA Hausa inotepenyura kuNigeria, SABC News, BBC neCNN dzaburitsawo mashoko erufu urwo. Vanhu vakawanda vaipota vachienda kuNigeria kuti vanonamatirwa na Prophet TB Joshua zvakapawo kuti muna 2014 vanhu zana negumi nevashanu kusanganisira zvarwa zvekuSouth Africa vashaye mushure mekuondomoka kweimwe imba yekereke yaigarwa nevashanyi. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mtezeri wemutungamiri wenyika ya America Mike Kamala Harris varikutarisirwa kusimuka nhasi kunoshanyira Guatemala neMexico, nyika mbiri dzakatarisana nedambudziko guru reCOVID-19. Nyika idzi dzinewo vanhu vakawanda varikuedza kupinda muAmerica vachinotsvaga upoteri nekuda kwekusagadzikana. America irikuda kuedza kugadzirisa dambudziko revapoteri kubva kunyika idzi uye kubatsirawo nenhomba yeCOVID-19. America nenyika dziri mugungano reEuropean Union dziri kushora zvikuru hurumende yeNigeria nekumbovhara dande mutande reTwitter mushure mekunge kambani iyi yabvisa mashoko ainge anyorwa nemutungamiri wenyika iyi vaMuhammad Buhari avo vainge vayambira nezvehondo yakaitika munyika iyi pakafa vanhu vakawanda mukutaura kwavo nezvekusagadzikana kuri kuchamhembe kwakadziva kumabuda zuva kwenyika yavo. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, muri yeZimbabwe, ndinomugamuchira muchirongwa chedu chevechidiki. Chandinokupakurirai svondo rega, ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro navaSamuel Wadzai vesangano reVSET. Tiri kutarisa nyaya yekuti vanoita mabasa emaoko vari kurarama sei munyika panguva iyo nyika yoendera mberi ichirwisana nedenda reCOVID-19. Wadzai ndino mkamchira mchirongwa. Nyairi mkango mainzwa. Vanoita mabasa emaoko varikurarama sei munyika. Tinonzwa vazhinji vachiti varikutadza kuremekedza mitemo inodzivirira kutekeshera kweCOVID-19. Nekuti mari yekutenga zvikwanisiro zvinodikana havana. Tikatarisa kukwekweko vazhinji vakaendera mberi vachishanda pasi pechirongwa chelockdown. Vasingaremekedze mitemo yelockdown. Sesangano munozvionawo sei izvi.
aiwa isusu seboka chokutanga chatanga taura mukoma ndechekuti zvirongwa zvinoitwa nehurumende kuburikidza nebazi rezveutano zvekudzivirira kupararira kwechirwere checovid tinozvipfigira nokuti covid takaiona kuparadza kwayakaita upenyu kuparadza kwayakaita even kuchinja mararamiro atinoita sevanhu yakachinja and chirwere chokuti tose tinofanira kunge tichishandira pamwe chete tichionesana kuti togadzirisa sei kuchidzivirira sei asi isusu seboka tinenge tisingabvumirani neurongwa hwekuti malockdown anongoiswa vanhu vasina kuparurirwa nyaya iyi handiti maitikiro akaita nyaya yokukwekwa hatina kufara nawo seboka kana usina kuparurirwa kuti chirega kuenda kubasa nenhau yakadai 1 2 3 zvinoita senge uringokanganiswa raramo yako ona mona mai vangu vazhinji yevanhu vari kurarama izvozvi muzimbabwe vari kurarama kuburikidza nokupinda mustrit nokutengesa zviviri zvitatu zvino ukangogurwa kunzi chitoregera kuenda kunoshanda pasina reason ine udzamu somukaka yekuziva kuti ndoregerei kundoshanda unoita senge wangobviswa pabasa pako nemunhu anoda kungokanganisa raramo yako ibasa remalocal authorities kumekashuwa kuti mamembers edu kana kuti malocal authorities handitika anoparuzivo kuvanhu kuti zvatakuita lockdown tiri kuitira 1 2 3 4 5
zvikanzi chirwere checovid-19 chopararira zvekare nyika yose kwakudikana imwe national lockdown nemaondoro enyu hurumende inofanirwa kuibatsa sei nyaya yakadai
aiwa isusu tinoti seboka yadeuka tinozviziva kuti maitikirwo akaitwa nyaya iyi nehurumende hatiwirira nawo sebipeti but kana pane chokwadi chokuti chirwere chiri kupararira tinokurudzira mamembers edu kuti atevedzere zviringe zvaparurwa nelocal authority yekoko even kuburikidza neminister of health
ko hurumende ingaita sei kuitira kuti vanoita mabasa emaoko vanzwisise kuti mitemo iyi yakanangana nekuvabetsera kwete kuvadzvinyirira
ngaiuye itsanangurire vanhu pamwe pacho tinopedzera tauda kungoblema macitizens kuti havasi kuteerera zvinotaurwa nemalocal authorities vanhu nehurumende but vanhu vasina information ngandei kuvanhu ngativape information vanzwisise kuti kana taakuti taakuvhara guta tikuvharira guta nyaya dzakadai kana pasina kutsanangura ikoko munoona kuti kazhinji kacho vanhu vanoita senge vasingateereri vanhu vanenge vachita kutoteerera because hapana munhu atingazivi kuti covid yakauya ichiparadza upenyu ikachinja mararamiro atinoita
aiwa vawadzai takunzwai zvakanaka tinotenda zvikurusa nekupinda muchirongwa kandai mashoko enyu ekupedzisira
thank you so much my brother and I really appreciate for the opportunity we need this spaces
aiwa muri yezimbabwe regai titorewo mukana uyu kutenda vasamo wadzai vesangano revisit nekupinda muchirongwa nguva ndiyo yadyanana musakangano kuti tiri kusangana zvekare nemusechipiri pachirongwa chelive talk the connection 8 to 9 PM muri yezimbabwe pano panhepfenyuro yestudio 7 pamwe nepafacebook page redu revoa shona anokonekai nemufaro ndinonyu maikove muri yezimbabwe tosangana nemusechipiri babai
tinotenda zvikuru mike iko zvino tochienda kuna tanonoka wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum
jesu simba rangu muri simba rangu muri simba rangu
manheru akanaka vateereri ini ndini tanonoka wande nyaya yekurota nekududzirwa kwehope dzatinorota iri kuramba ichinetsa pachirongwa chedu ichi nhasi tafunga kunzwa kubva kwamuri kekupedzisira pamusoro penyaya iyi ngatinzwei zviri kutaurwa nevamwe vateereri
vawande pane baba vaibvunza pamusoro pekurota hope vaivai baba vaivaika havasi munhu vaida kubatsirwa vai vai vaitobvunza mubvunzo vaine mhinduro yavaida kuti vapindurwe vafundisi havabatsire munhu ane mubvunzo nemhinduro yake yaaroda kuto pai pai vaitoratidza kuti ada kutopikisa zvikutotaurwa zvacho nevafundisi wati uri kuda kudzidza une mhinduro saka chauri kuda kudzidza chii
wande mukoma wande handisi kugutsikana josepha haana kurota aiva muEgypt ari mujere asi ari mujere aidudzira zviroto zvemumwe akarota saka vari kuti kudii nekududzira mubvunzwa bvunzwa nemutereri uyo akanda audio yake ausi kutaura nekurota kwaJoseph uye uyo anonzi the dreamer mwana waJacob aiwa uri kutaura nekududzira zviroto kwaanodudzira kuti kudhara vaidudzira yes nyangwe Daniel akadudzira wani nyaya iripo ndeyekududzira ko varipo zvino vanodudzira zvinobva kupi vanozviwanepi vanenge vapiwa nani maanzazi Daniel isi Daniel achidudzira akapiwa maanzazi namwari the same zvekutaura nemuterera apa ari kutaura nezvekuti Joseph akadudzirawo ari mujere
Studio 7 uko ndinoda kukwazisai mose muzita ramambo Jesu ndichiti makadii mose hama dzinodiwa ndoda kupindurawo pamusoro pemutereri uyo unoda kuziva pamusoro pehope hope dziriko dzinorotewa dzinobva kuna mwari munhu wakarota hope asi farao asi josefa munhu wakarota hope ndi farao farao arota hope asi dzakadudzigwa najosefa dzichibva kuna mwari ende zvaiva zviri dudziro yehope zvikaitika shamwari dzake mbiri dzemutirongo musvino wewaini nemubiki wechingwa vakarota zvehope vakadudzigwa najosefa asi zvose zvavava varota zvakaitika saizvozvo todzokerazve panhau yekuti pabhaibheri shoko ramwari takapiwa zvakasiyana-siyana pamweya mutsvene kuti vamwe vakapiwa zvipo zvekuprofita vamwe zvipo zvekududzira hope vamwe zvipo zvekugona kududzira mweya chaizvo todzokerazve mubhaibheri imomo rinodoti vatana venyu vacharota hope dzine zvadzinoreva asi zvehadzisi zvedzimwe zvehope dzose dzose dzinorota zvinhu zvinoitika dzimwe hadzina maturo asi zvehope zhinji dzimwe dzinorotewa nevanhu ndedzezvokwadi dzinodobva kuna mwari dzinodova nechenjedzo yekudoti hope idzodzo dzikawana mududziri wehope unodzidudzira sedzazviri zvikabetsera vanhu izvezvo mukatarira zvimwe zvinhu zvizhinji zvinoitika zvine vanhu vakazvirota asi vanhu ivavo vazvirota vakashayiwa vadudziri nekuti hope hadzigoni kududzigwa nemunhu usina chipo chinobva kuna mwari chekudzidudzira saka zvehope dzose dzimwe zhinji dzinorotewa nevanhu dzinobva kuna mwari asi dzinoshayiwa vadudziri nebhaibheri rinodoti dzidzisa izvozvo kuti pane vanhu vacharota hope dzinofanira kuti dzibetsere vanhu kana kuti dziwambuse vanhu asi purobhlemu yatinayo manje munyika ndeyekuti hatina vadudziri vanohwisisa zvehope kana kuti panguva yatinorota hope tinoshayiwa kuti tidzirondedzerei yemududziri chai chai saka ndoda kubetsera muteereri kuti hope dzinorotewa shuwa dzinobva kuna mwari ende dzinodova nedudziro yadzo asi hadzisi dzose dzose saka kurota hope kuriko ende hope dziriko dzinobva kuna mwari ndatenda zvikuru ndinonzi pastor mungu
ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi tinokutendai nemashoko enyu vateereri ngatisanganei zvakare svondo rinouya apo tichitarisa umwe zvemusoro wenyaya kana muine mibvunzo kana zvamunoda kugovana nevamwe vateereri pamusoro pezvechitendero tumirai maaudhiyo enyu kunhamba dzinoti +1 301 919 8140 ini ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka
tinotenda zvikuru Tanonoka Wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino iko zvino tombotarisa zvabuda mune mimwe mitambo yenhabvu yechibuku Super Cup Highlanders 1, Bulawayo City 0, Cape United 1, Dynamos 1. Panewo mashoko ekuti mutambi weDynamos Patson Jaure ana kutamba chikamu chechipiri mushure mekudonha achibva afenda pange podzoka vatambi munhandare kechipiri. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Bazi rezveutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere cheCovid-19. Magweta enengo dzeMDC dzakawanikwa dzisina mhosva yekuuraya mupurisa mushure mekugara mujeri kwemakore akawanda anoti pane mukana wekuti nhengo idzi dzichaendesa mamwe makurukota kumatare kuti dziripwe mutauriri wedare reparamende vajacob mudenda vanoti munyori mukuru wematare ndiye achataura kuti nhengo dzeMDC alliance dzakadzingwa mudare dzinosanganisira vatenda ibiti dzodzoswa here sezviri kutaurwa nedare repamusoro Tabata suka kumagumo echirongwa chedu cha nasi. Ivai nesu zwakare mangwana. Anokoneka ni mfaro, ndinuwe New Blessing Zulu, ndiri mu Washington DC nchiti. Mrare zwakanaka wa tereri. Ndokusia imina, Gibbs Dube, munauze isindebele.
Soku isika tisenda baku VOA ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngesonto mhlaka 6 kuNhlangula 2021 uGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje. Odokotela bathi kumele abantu balimuke igcwale leCOVID-19. Ukhanya libimetika ngamandla eZimbabwe.
Yaxwayisa kakhulu mahlabe zulu lingasondelelani labantu eduze liphefumulelana.
Umfundisi olodumo ku-TB Joshua Kaseko. Unkosikazi Grace Mkandwe uphanyeka emthethwandaba udaba lokuthi kumele agebhe amathambo kamoyi uRobert Mkabe. Abalizihlobo ezafela emgodini eWange Colliery bathi baphila nzima. Bakhala abantu ngobugebengu emaphandleni.
Kuba khona ke ubudlwangudlwangu ewadini obuba khona endaweni yethu lapha esenta.
Zalethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulumsakazo. Odokotela bakhuthaza abantu eZimbabwe ukuba baqaphele umkhuhlane weCOVID-19 okhanya uzongena kuhlandla lesithathu elizweni ngesikhathi kulabanye abahlatshwa amajekiseni okuzivikela ekuthapheni igciwane leCoronavirus. UMavis Kama usethulela lolu daba.
Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba akula muntu obulewe ngumkhuhlane weCOVID-19 izolo, luthi abantu abangamathumi amabili lane 24 bahlolwe batholakala belegciwane leCOVID-19. Uhlangothi lolu luthi abantu abafika phose inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 687,000 sebehlatshwe okwakuqala ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane lo, kuthi njalo abedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 375,000 sebehlatshwe okwesibili. Lokhu kubikwa ngesikhathi odokotela besithi usungene kuhlandla lesithathu umkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe. Udokotela Solwayo Ngwenya, umqondisi wesibhedlela sempilo hospital, uthi kumele abantu beqaphele umkhuhlane lo.
Yaxwayisa kakhulu mahlabe zulu lingasondelelani labantu eduze liphefumulelana. Lingakwenzi lokho. Abantu ababanjwa iCoronavirus kathesi babhubha masinyane ngamalanga amabili amathathu. Umkhuhlane wakhona usumubi kakhulu.
Odokotela abaningi bathi kumele abantu balandele iziqondiso zokuzivikela kumkhuhlane weCOVID-19 ukwenzela ukuthi bengathaphi igciwane leli. Okwamanje kubikwa ukuthi kusilela amatanka alomoya we-oxygen lamajekiseni okuzivikela kumkhuhlane lo. Kodwa udokotela Mahomva utshele iphephandaba le-Herald ukuthi sebethethe amajekiseni endaweni okulabantu abalutshwana bawafaka endaweni ezilabantu abafuna ukuhlatshwa. Kakhulumanga ngokuswelakala kwamatanka alomoya we-oxygen onceda abalegciwane leCOVID-19 ukuba baphefumule kahle. Abantu abaningi bayawesaba kakhulu umkhuhlane lo njalo bathwele nzima eZimbabwe. Omunye wababhekane lenhlupho eziningi ngunkosikazi Abigail Mumpambi wakobulawayo.
Yes, sizokuthiwa ivaccine ayisekho, ayisatholakali lula. Siza kuthiwa sokulabanye amadokotela ama-private asebethengisa. So ungananzelela indaba nale corruption iyabi siqalisile. Mina nanzelela ukuthi government kufuze ithathe amanyathelo amasinya njalo baclear indaba bayiqondisise ukuthi kathi kona kuvele kuhamba njani endaweni ye-vaccine lay. Abanye bayabe sebethe bahlatshwa kokuqala kufuze baphinde kuzagcina sokuyiphaniki kathesi. So mina nanzelela ukuthi i-government ilomlando ukuthi ichasise le ndaba, iqondisise le ndaba, uchace ukuthi kathi kuvele nakuhamba njani.
Uhlangothi lwezempilakahle luthi abantu abafika phose inkulungwane lengxenye 1605 sebabulawa ngumkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe, okulabafika inkulungwane ezingamashumi amane 39,168 asebahlolwa batholakala belomkhushane lo. Ngimele iStudio 7 ngise Harare ngingumevis Gama.
Unkosikazi Grace Mgabe usephanyeke emthethwandaba udaba lokuthi kumele kugejwe amathambo kamuyi uRobert Mgabe wangcwatshwa egumeni lomuzi wakhe ekutama ngomnyaka ka-2019. Unkosikazi Mgabe uthi akukho emthethweni okwenziwe yinduna uZwimba ngoba kalamandla okuphuma lezinqumo azenzayo, ngakho ke ufisa ukuba kuhlolisiswe konke okwethulwa zinduna. Kasenelisanga ukuxoxa le nduna uZwimba ngodaba lolu ngoba bengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Umprofita olodumo uTB Joshua kuthiwa akasekho. Umsakazi weCable News Network kumbe iCNN ubika uba uTB Joshua ubhubhe izolo kusihlwa esigodlweni sakhe lapho athandazela khona abantu abaningi abadabuka emazweni athiyeneyo abagoqela eleZimbabwe. Akwaziwa ukuba ubulewe yini uTB Joshua khonale eNigeria. Sokule mnyaka poste engamathumi amahlanu wabhubha izisebenzi ezidlula amakhulu amane eWange Colliery okwaziwa ngokuthi yiKamandamba disaster ngesilungu. Lokhu kwenzakala mhla ka-6 kuNhlangula 1972 emgodini owaziwa ngokuthi number 2. Iziphathamandla zomgodi lo zabika ukuba kwadubuka i-methane gas lokunye okutshisayo okwabulala nezinye izisebenzi ezaziseduzane lomgodi lo. Ababhubha engozini le bangamakhulu amane lamathumi amabili lasikhombisa 427. Abafelwa izihlobo bathi sebehlupheke okweminyaka eminingi ngenxa yokuthi inkampani le kayizange ibancede ngendlela okwakungenza ukuba baziphilise. Omunye wabo unkosikazi Agnes Shaba ohlala eJambezi esabelweni seMathabeleni North. Umnyeni wakhe umnumzana Amos Sijara waphelela emgodini. Uhulumende khonapho walinika imali kusanda ukwenzakala. Kwakuyimalini? Ye, kusukela ngaleso sikhathi kuze kufike lamhlanje beliphila njani? Akusitshele gogo. Ye, singathi wena khona manje ufisa ukuthi uhulumende ngawo ukwenzelani? Singathi kathesi vele awuphili kahle.
Hayi.
Umnumzana Daniel Molokere omele iWange Central eDalesi Parliamente uthi udaba lolu kumele luhlolisiswe.
Ma sikhumbula ilanga lele liqathe kangaka, sicela ukubana abakhokheli bekhampani yamalahle bengakhohlwa isihlobo zalaba abatshabalala kungozi le yenzakala ngo-1972. Kulokhe kule ndaba ezibahluphayo laba abafelwayo. Sikhuleka njalo ukuthini imizamo yonke yenziwe ukuthi kungabi le ngozi efana layo naleyi.
Unkosazana Simiso Mlevu, isikhulumeli senhlanganiso yeCenter for Natural Resource Governance uthi kuqakathekile ukuvikela abemba okutshiyeneyo.
Lanxa ingozi le yenzakala kudala, sinanzelela ukuthi lanamhlanje abantu abasebenza emgodini basahlukumezeka, imuli zabo zisahlukumezeka, abantu abahlezi lapho okutholakala izenjiwayo khona bayahlukumezeka. Sikhuluma nje kumnyaka ophelileyo kwamoshakala abantu, kwaswelakala abantu abadlula engathi likhulu kungozi zokudilika kwemgodi. Singakhangela ematshitsheni esigodini abantu abedlula abangu 6 badilikelwa ngumgodi.
Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lesiphathamandla zenkampani yeWange Colliery ngenxa yokuthi bebengaphenduli omakhalekhukhwini babo. Namhla kuhlelo esibambisana khonale inhlanganiso yeHabakuku Trust sesigabeni sebubi esabeleni seMathabeleni North. Bayakhala abantu ngobugebengu osubugcwele esigabeni lesi abathi kubangelwa ngabemba igolide lokunye. Ake sizwe ukuthi uMnumzana Ephraim Ndlovu, omunye wabakhokhela isigaba lesi, uthini ngodaba lolu?
Ngikhomvina okaWard 1. Kuba khona ke ubudlwangudlwangu ewadini obuba khona endaweni yethu lapha esenta isenta yethu ke okusela iTown ngenxa yegolide elilo elinjani elikhona kungakho ke kudingakala ukuthi ke mhlawumbe kube le base ekhona eyamapolisa wendlela ukuthi kucontroleke as long kungela kulengela base ekhona kusho ukuthi ubudlwangudlwangu buzaqhubeka busiba khona esigabeni. So ke I think isupport yamapolisa ingaba lusizo olukhulu kakhulu phakathi kwezakhamuzi zakithi.
Undlovu usanda kukhuluma labantu emhlanganweni wezakhamizi ngodaba lolu.
As long singela base esiyabe silayo la ama-neighborhood wethu even if benganikezwa whatever training benibanikezwe lo bazahamba babambanise bengabambanisa bazawotshwa kwezangathatha umthetho wabha ezandlisa. So into ebonakalayo yini yibhesi amapholisa abe khona esigabeni abe available kungabanjwa whosoever obanjiweyo agijile ahanjiswe emapolisa. Ipolisa liyabe likhona etrained personnel uyabe khona onguye oyabe komanda laba abanye abanjengathi then ngoba thina abafanana lathi singabamba umuntu siyayenelisa ukuthi zichaye bo siyabe sizondile but lwana yena uyabe kwazi but umuntu lokuthi siqale simdade simvalele ngaphi siyemchaya singale ngendlela yethu ngale discipline ngayo. Kanti nasiyabe sibulala khona la then umthetho usubuyisa unjani ususibopha ibase ayibuye phakathi kwe sibe lamapolisa ethu.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Ruben Ndlovu, omunye obesemhlanganweni okube kuboniswana khona ngohlupho lobugebengu.
Sibona ukuthi umuntu uyasuka la imali yakayenyathi abuya phendula siyakwenza ivolontari training yabantu kube nzima imali okuthi izakhamizi kuzoziyireyizile abantu imali zakhona abatrenanga bakhona thina ababeneziphiso sokulokhu abatrenile ngabalutshwana engxenye abahlalela duze kwenyathi.
Unkosikazi Sithembekile Nkala laye ohlala esigabeni lesi ukuthi izigebengu zibathole senzima
laba abantu nxa befika bona khathesi nxa zithi indlu yakho le bafika batshayiswane lapho abahle bangene bafuna ufake ifone esandleni xa unemota bakhupha ibhathi lemota bathatha amakhiye and abanye babe belele omakhelwane babe bengezwa beqede lapho bangena emoteni zabo bahamba wena awulayo ifoni khathesi sezithethe zonke eyokuthi ucontact abantu ukuthi ubajethi sokwenzakaleni and vele kuya kuba nzima ukuthi kuthiwa ngengebhawuti liyapatrola ngaze bapatrole aluba vele wona amapolisa apatroli ezigabeni elembhubhu ngoba ukuthi kuthiwa inebhawuti asoze bakukwanise lo.
Simalapha namhla kuhlelo lwethu lwendaba zemaphandleni esibambisana khona le nhlanganiso yeHabakuku Trust. Abalandeli bebandla leMDC abasanda kukhululwa entilongweni umnumzana Last Itamai Mahenga Hama lo mnumzana Tungamirai Matsokere owakuthiwa babulala ipolisa uinspector Petros Moteza eGlenview eHarare balakho ukuhlawulwa yilabo abababophayo. Idale leSupreme Court lithe ngabala macala. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Machoba Nancube igqwetha elilwela amalungelo kaZulu.
Sizwile ukuthi amajaha eMDC la amabili akhululiwe. Unfortunately angabiboni ijudgment yakhona yonke, ngibone okulutshwana. Nxa kuyukuthi iSupreme Court ithi la abantu babevele bengelacala, kusho ukuthi balelungelo lokuthi bademande babophise labo ababevele bebabophisile bona ukuthi bababhadale ama damages esingathi thina ngesilungu kuthiwa i malicious prosecution. Kusho ukuthi lo olomlando ukuthi bathonisiswe bachuchise bona bevele kwakungelamlando wokubachuchisa kufuze ukuthi abadale inhlawulo yama damages for ukwenza lokho.
Umnumzana Machobana Ncube ligqwetha elilwela amalungelo kaZulu sixoxe laye ekubulawayo. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe. Lisizosiphuma ngapha eVoice of America eWashington. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Joseph Biden uthi uzatshela umkhokheli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin iqiniso ngakwenza kwele Melika lamanye amazwe emhlanganweni azawenza mhlaka 16 Nhlangula eGeneva. Uzakwenza umhlangano lo besuka emhlanganweni we-G7 lowe-NATO. Inhlanganiso eziguqela e-European Union, i-United Nations lezinye zisola kakhulu ukuvinjwa kwenkundla yokuxhumana e-Twitter kwele Nigeria. Uhulumende uvimbe inkundla le esithi kulabantu bajojozela udlakela enkundleni le. Omanje sike sikhangele ezamasiko.
Senganamasiko
namhla sithupha ngendlovukazi uLozi Gay. Liyamazi na uLozi Gay? Sixoxa lomnumzana Nkululeko Gobalanda Mathe. Gobalanda, kunjani?
Sitshona njani dube labalaleli?
Sijonile sibili singazi wena. Lapho khona kuthini kolapho?
Hayi, konke kuhamba kahle emcando kuphela.
Emcando lo siyawazi sibili isikhathi sangkhona Gobalanda. So ke abantu babuza bathi uLozi Gay mbani? So ke amfuna ukuthi uphendule khona manje. Kodwa ke wena ongasenzela khona akuzivize phela izangelo zikamzilikazi uyazazi?
Hayi, angiyoni imbongi ngathi ngisomlando angiyoni imbongi kule mbongi kulo somlando kule nyosi. So ziyahlukana lezi zinto.
Wena uyini manje? Ha, nangikubona.
Na ngisomlando, hayi inyosi yenkosi, hayi imbongi.
Ngisomlando kuthoni esakho sikhunda lesi?
Ngisomlando ngumuntu olandisa ngathi ngesilungu bathi history. Umlando wesizwe sakithi samaNdebele nguye umuntu obizwa kuthiwa ngusomlando loyo.
Akubatshela abantu, akubatshele Gobalanda. Abantu ngizabe bakwazi phela ukuthi kuvele kumenjani isizwe sikamthokazi.
Bafisa ukwazi ngumama uLozi Gay.
Batshele.
Bemfisa nje ukuthi ngingayenzi ibende, bemfisa ukuthi ngichaze kahle kabazini. Ngizachaza ngumama uLozi Gay uMadlodlo. UMadlodlo ubeyindlovukazi yakwamthokazi shadwe yinkosi uLobhengu labo. Kodwa bebebaningi phela bengekho yethu. Sikhumbule ibe kulabo Mpoliyano Nanjube labo uMamkhwananzi, umama wabo Nyamande omhlambi kanjalo. So kwaba sikhumbule kule mpi ka-1893 kusiya ku-1894 lapho kwanyamahla khona inkosi ku-22 December 1893 kusiya ku-1894 ngo-7 January. Ngamva kwalokho ke umama uLozi Gay umsebenzi wawenzayo waqoqa amakhosikazi enkosi loBhengula wonke wayakha umuzi ukuthiwa konkosikazi uEnyathi. Wathatha amadoda afana labomthana uKhumalo oChifu labomfulana Khumalo abayibo abazala isizukulwane sakoMabhikwa namhla esiphetheni pa. Labo sikhobokhobo bagadalwa umuzi othiwa kunkosikazi lenkomo imfuyo yonke yenkosi loBhengula. Yinto eyenzakalayo from 96 kwaba lomvukela wamahlabezulu wawuholwa ngumama uLozi Gay labonyamande abantwana benkosi uLobhengula. Umvukela lo wawubizwa kuthiwa yimpi yehlokela ibomvu. So leyo mpi yehlokela ibomvu ikhumbula uBulawayo wayesedilikile lapho phela ngoba wajika ngo-1893 udiliza wabelungu. So lapho ehlokela ibomvu yayiholwa nguye umama uLozi Gay. Lapho ikokwazalwa khona igama namhlanje silibizwa kuthiwa kukomfazi utshaya indoda. Babemangala kakhulu lo mama besithi heyi lo mfazi lo utshaya indoda ngoba wayegamula indoda iwele phansi ngehloka kuthiwa kuthiwa yimpi yehlokele bomu.
So ke sibona ukuthi njengoba sebabuthelele kwampana amakhofisikazi wonke wathina uhamba njani? Akubatshela bani?
Sikhumbule ukuthi ilizwe yangithi lathunjwa ngabamhlophe. Kulo mama akanjube awesimbiza kuthiwa ngumpoliyane uMandiweni wayezalwa ngale kobaba uKhayisa. Nguye ewathathwayo labantwana abagoqela oSidojiwe, ongubo yenja, bonke labayana baya lahlelwa le Cape Town kuthiwa khona bayafundiswa khona kanti ke yikho lapho okukhayele khona ukuthi kumele kumile khona inkosi yingakho ke lapho babona ukuthi okay kuze amaNdebele ngoba lokho eyani ukuthi kuphondo so ngcono sithathe bona abantwana laba nxa bengalankosi bavuseka lula yingakho namhlanje sikanje so abantwana bonke bathathwa basiwa le so ukukhothama kwamama uLozikeyi wawusudilikile umbuso wamaNdebele namhlanje yikho sihlakazekile sikanje so umuzi lwana kufanele ukuthi abantu bekunanzela umuzi lwana othawu konkosikazi osenyathelwa uqakatheke kakhulu kufanele ukuthi kwethatha uvuselela uqakatheke kakhulu mama umuzi kamama uLozikeyi
hayi ke udaba lodluma lapha namhlanje besixoxa lo mnumzana Nkululeko Gobala Ndamathe ingcwethi kwezamasiko esintu ake sizwe ezokholo lwesiKristu silontukamele komo
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungamile inkomo lamhlanje ngilomfundisi useNispanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa ngiyathaba ukuba lani ngiyathemba libe levikendle
Usiphatheleni lamhlanje.
Namhlanje ngizafuna sibale sikhangele uJohn chapter 6 iverse yonke 26. UJesu wabaphendula wathi, "Ngiqinisile, ngiqinisile ngithi kini, liyangidinga kungesikho ukuthi labona izibonakaliso, kodwa ngoba ladla izinkwa lasuthu. Lingasebenzeli ukudla okuphelayo, kodwa ukudla okuhlala kuze kube impilo engaphakade." Zalinika khona indodana yomuntu ngoba yena uNkulunkulu yise emphawulile basebesithi kuye sizakwenzani ukuze senze imisebenzi kaNkulunkulu uJesu waphendula wathi kubo lo ngumsebenzi kaNkulunkulu ukuze likhole kulo yena amthumileyo sihlangana lapha noJesu eqedwe kwenza isimangaliso esinye sasitshengisela ukuthi vele yena ungumesaya njalo ke uvela kuNkulunkulu wayeqedwe ukuthatha ke izinkwa ezazintluthwana ezazithwele lijaha ezinye lalizithwalele izinkwa ukuba lidle lapho lilalela uJesu wathatha ke leso sinkwa uJesu wabonga kubaba wasihlephuna sasuka saba yisinkwa esiningi saqalisa ukukhula saba siningi sadliwa ngamacuku langamacuku abantu abaningi siyanazelela ukuthi abantu bathe sebethole lokho kudla baqalisa ke ukulandelela uJesu kanale lapho echasisa ukuthi alinilandeleli ngenxa yokuthi limbone ngisenza izimangaliso zokuvusa abantu kwabafileyo kumbe ukuphilisa labo abayizigoga kodwa linilandelela ngoba lifuna ukudla okuya esifisweni baningi abantu abalandelela uNkulunkulu ngenxa yokuthi abafuni impilo enaphakade kumbe abafuni kumkhonza kodwa bamlandelela uNkulunkulu befuna izinto eziphelayo izinto zakhonapha emhlabeni Abantu abaningi bakhangwa imali kumbe bakhangwe izinto ezibonakalisa ukuthi uyabe phila impilo enhle lapha emhlabeni. Kungasisho ukuthi khona kuyisono kumbe kubi ukuba nezinto lapha emhlabeni. Ngoba uNkulunkulu uthi ngizalipha ke phezu kombuso, ngizalinika la impilo ephuphumayo khonapha futhi lisaphila emhlabeni. Kodwa uduka lusuka lube khona nxa injongo yomuntu kumbe yonke into umuntu ayiphila. Lelayo isikuthi ufuna ukubuthelela inotho eyalapha emhlabeni ngoba uJesu yasixwayisa ukuba inotho yalapha emhlabeni asoze sikhambe nayo ezulwini sizokuyithiya lapha iyabola iyadliwa ngumuhlwa kodwa ke nxa sisebenzela izinto ezingapheliyo ezisezulwini aziboli azidliwa ngumuhlwa sibona uJesu ukhuluma ngabantu abadinga izinto zalapha engathi isinkwa salapha emhlabeni
emhlabeni. Isinkwa salapha emhlabeni siyabola. Le note yalapha emhlabeni ayinjalo. Nxa into oyidingayo kuyinotho kuphela, ungadingi uNkulunkulu, kuyabola njalo kuyaphelela la. Bakhona abanye abantu abafuna uNkulunkulu ngoba bemfunela ukuthi abenze lolunye lutho. Yibo laba bantu abalandelela izimanga okokuthi bengizwa ukuthi kulomuntu ngapho sekhona oyenza izimanga ezinje, bayagijima bekhonakale. Bengizwa kuthiwa sekulomunye ngapho futhi osevukile, bayagijima bekhonakale. Ngenxa yokuthi abalandaba abadingi uNkulunkulu, badinga izimanga kuphela.
Kuyibhethe mfundisi.
Asithandazeni baba ngegama likaJesu kubo bonke laba kade belalele. Ngiyathandaza ukungena enhliziyweni zabo ube yinkosi nomsindisi, ubaguqule impilo zabo, baqinise ubasindise ngegama likaJesu. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisifanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungameli Nkomo.
Okwamanje sokwesikhathi sohlelo lwabatsha.
Yebo 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 mthakaso muhle zimpapo muhlele ngale jona njani izulu kandaba. Ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama nguMike Hobe. Namhla kuhlelo siqhubeka sixoxa labatsha abakumsebenzi wezandla, sikhangela ukuthi baphila njani elizweni kulesi sikhathi imingcele yakwele Zimbabwe ivaliwe ngci njengendlela yokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Ukukhanya ngani kuphambanisa indlela baqhuba ngayo ibhizimusi. Kuhlelo silo Atmos Banda asitshela okuningi. Sibanda, ngiyakwamukela kuhlelo, unjani?
I'm fine, thank you so much.
Hayi, siyabonga ngokungena kuhlelo. Namhla sikhangela ukuthi liphila njani elizweni. Siyezwa eningi labakumsebenzi wezandla bekhala besithi ibhizimusi liphansi kakhulu. Chasisela abalaleli okuningi.
Yes, ayithi i-business liphansi, i-business liphansi. Into leyo ngathi maybe ngichase ngithi kube kabili kumbe kube kathathu into leyo. Yaqala thina saba le-lockdown eyayi-total lockdown yaqasa umnyaka uqasa ngoJanuwari. Yasithova. Then sithe siphakathi kwe-lockdown leyana ingakapheli kwaba le ndaba yokuvula kwezikolo. Izikolo sezivuliwe zathatha imali ebantwini. Ngoba thina angathi ama-customers ethu ngabantu abantu bona laba abaphilayo elizweni leni. So bathathela imali ngamasikisi, ama-uniform, into eziningi ezazifunakala ukuthi abantu ngabebuye besikolo. I-disposable income leyani imali yokuthi umuntu akwanise ukuyisebenzisa. Hhayi, abantu bale mali endifani bayebhizinisi leliphansi.
Siyezwa abanye becela uhulumeni ukuthi alisize ngama-stimulus packages njengalokho okwenzakalayo kwamanye amazwe. Ukubona njani lokho?
Mina bengingathi ukuthi uhulumende ancedise informal sector.
Hayi, wathi ngokubamba umlomo khonapha atmo isikhathi sesedleyo kumangoyi. Sigciba ingxoxo after sisela abalaleli ukuthi uhulumende engalisiza njani.
Ngokuthi maybe city by city or province by province kube transparent, abantu bekwanise ukuthi be-apply la ama-fund bewathole. I-process yangkhona i-transparent ingela ukuthi umuntu usupporta liphibandla ngaba ngenze politics, umuntu ulwesima kanjani kwi-society, kodwa kube ngokunceda abantu ngoba abantu bonke baphakathi kwana lamabhizinisi kuya-implement akula abantu vele baziphilisa ngakhona kwimisebenzi yezandla. Sangathi amafanzi abe available, kungabi le bandlululo, kungabi le kukhangelwa ukuthi lo ngubani uvela ngaphi, kodwa abantu bancede ngekonsa ukuthi zifike.
Hayi, siyabonga Admo Sibanda ngokungena kuhlelo. Isikhathi yise sesihliwe kumangoyi, sesifikile emaphethelweni ohlelo. Lukandaba sithanda ukubonga uAtmos Vanda osakhulayo okumsebenzi wezandla ngokungena kuhlelo. Sesifikile emaphethelweni ohlelo lwanamhlanje, lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo kuhlelo lwe-Live Talk The Connection angolwesibili 8 to 9 p.m. khonapha emsakazweni weStudio 7 lakukhasi lethu leFacebook eleVOA Ndebele. Olevalelisayo ngenjabulo, igama nguMaikhobe, wathi ngishaye phansi Sulukandaba, Zimbabwe muhle, bye-bye!
Siyabonga Mike Hove. Silukuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje. Oliver Lisa ungibs Dube.